manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri chikumi 6 2017.
Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti ndiwo chete vane mukana wakasimba vekuti vaitwe mutungamiri wemubatanidzwa wemapata anopikisa acharwisana neZANU PF musarudzo.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema-chema nerekuti vari kutyisidzirwa zvikuru kuMashonaland Central.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotaura pamusoro pedambudziko remagetsi munyika uye zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko iri.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti hapana chakaipa nekuda kwavo kutungamira mubatanidzwa wemapato kuitira kuti vabvise vamugabe pachigaro chekutungamira nyika musarudzo dzegore rinouya. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kwazvimba pakuvigwa kwaamai vemuchengetedzi wavo kwazvimba, amai Mujuru vati nhengo dzavo dziri kuvakurudzira kuti vamisidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati ivo vanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vachiti hapana chakaipa nekushuwira kutungamira mubatanidzwa wemapato sezvo zvisingarambidzwe. Amai Mujuru vati zvinoratidza kuitwa kwejekerere kana kuti demokrasi sezvo pasati pasarudzwa munhu achatungamira mubatanidzwa wemapato.
Ko kuda kunorambidzwa ivi kwanditi kuda kunongobvumirwa ndo demokrasi yachoka? Ko yambenganza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiani? Pachiri kutotsvagwa anotungamirira, kuda hakurambidzwi. Asi vanhu ndo vanozoti aiwa mazvimhanyira zvenyumba banhiya kana mazvimhanyira yenyuma inhiya watiri kuda ndinhengi.
Amai Mujuru vati kutungamira kwavo kwakanakira mubatanidzwa sezvo vaine vatsigiri kubva kumauto, mapurisa pamwe nekune vanhu vakagariswa patsva.
Kuti uyu ndiani mabatiro, ndiani hutungamiriri, ndiani chimiro chekuti munogona kubatanidza vakarwira rusununguko, vari muchiuto, vari kuminda? Nokuti vanhu vese vane zvavanotyira kuti mumwe munhu akangotungamirira tinogona kutorerwa minda, mumwe munhu akangotungamirirwa tinozonzwe kuchiuto makaita zvakati, tozonzwe kumapurisa makaita zvakati. Saka navo vari kufarira kunzwa mumwe wavowo achitaura kuti aiwaka kuzvandiripoka, ngatishandei kuti munzwe kuti ndaakutungamirira ipapo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisa iruhanya vanoti zviri kutaura amai Mujuru hazvina maturo nekuti simba rekuve mutungamiri wehurumende rinobva kuvanhu kwete kumauto.
Munhu anofanira kutungamirira coalition munhu ane vanhu. Politics nyaya yezvido zvevanhu. Munhu haufani kuti kwa unotungamira koalishini kuti une mauto, une mapurisa, une maCIO. Mauto, mapurisa nemaCIO womuZimbabwe vavengi vevanhu. Saka kana mai Mujuru achiti vanotungamirwa nevavengi vevanhu, zvinoreva kuti mai Mujuru havana gwara rekuziva kuti nyika ino yakabva nekupi iri kuenda nekupi. Simba rehove riri mumvura, mvura yacho vanhu, ende vanhu havasi masoja, masoja asiwo vanhu.
Varo hanya vanoti zviri kutaura amai mudhuru zvekuti vanotsigirwa nedzimwe nhengo dzechiuto nemapurisa hachisi chokwadi chizere sezvo pavakadzingwa mubato rezanu PF hapana wemuchiuto kana kumapurisa akasimudza musoro.
Kana iwo mudhuru achiti vane support yevanhu kupa vakadzingwa kuzanu masoja avo mapurisa avo nemasiya avo aiva kupi?
Nyaya yebatanidzwa wemapato yave kukonzera mutauro munyika zvichitevera kutaura kwevakuru vemapato pamusoro peachatungamira mubatanidzwa uyu. Masvondo maviri apera, mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vakayambira vatungamiri vemapato kuti vasarwire zvigaro. Zviri pachena muMDC kuti vatsigiri vavatsvangirai vari kuti vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira mubatanidzwa nekuti MDC ndiro bato guru rinopikisa uye rine nhengo dzakawanda muparamende kana zvichienzaniswa nemamwe mapato. Mushure meMDC mune MDC inotungamirwa navaWashman Ncube iyo ine nhengo muparamende. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu matunhu ose munyika chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema nerekuti vari kutyisidzirwa nemapurisa pamwe nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezanu PF zvikuru mudunhu reMashonaland Central umo vari kushanya pari zvino. VaNgaruvhume avakatanga urongwa hwavo mwedzi wapera kuburikidza nekushanyira matunhu eMateveland North, Mateveland South pamwe neUlawayo, svondo rino vari kusangana nevatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. VaNgaruvhume vanoti chikuru chavari kukurukura nevatsigiri vavo ndechekukurudzirana kuti vanhu vaende kunonyoresa kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. VaNgaruvhume vanoti vari kutorawo mukana uyu kuudza nhengo dzavo pamusoro peurongwa hwekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro peurongwa uhu.
Iko zvino tiri kutenderera matunhu akasiyana-siyana emunyika tichitaura zvakasiyana-siyana maringe nemafambiro ari kuite nyika nezvatiri kutarisirawo pasarudzo iri kuuya ya2018 tichibvunza vanhu kuti vanoda kuti zvifambise sei. Saka ndo zvatiri kutenderera izvozvo tichisangana nevanhu. Svondo rino tiri kuMashonaland Central kuChiweshe tichikurukura nevanhu vachitipe zvavanofunga nezvavari kutarisira kuti isu tiite sebato.
Saka zvii zvamuri kuwana kubva muvanhu mumisangano yamuri kuitai?
Chekutanga, tiri kukurukura nevanhu nemamiriro akaite nyika kana ikonomi nemagariro evanhu. Vanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya, vanhu vari kuti tatambura zvakwana. Saka vanode nzira yekubuda nayo padambudziko revanaro. Ende uye zviri kubuda pachena kuti vanhu vari kuti hapana nzira yevari kutarisira kuti ZANU PF ingagadzirise padambudziko yenyika yeZimbabwe. Nekuti ndoo mazhinji acho yakamaita, yakamagadzira. Saka zvino tiri kutaura nekukurukura nekunzwa zvavanofunga maringe nemashandiro etingaita isu sebato kuti tikwanise kukunde dambudziko iri. Chimwe chezvinhu chiri kubuda pachena kuvatsigiri vedu nevanhu vemuZimbabwe in general ndechekuti vanhu vari kuti kushanda pamwe chete kuburikidza nemubatanidzwa wemapato ematongerwo enyika unonzi coalition pachirungu. Vanhu vari kuti izvozvo zvinowedzere mikana yedu zvachose semapato anopikisa kuti tikunde pasanzi iri kutevera.
Muri kusangana sei nevanhu? Muri kuita misangano yokuungana here kana kuti muri kuita kupinda mudzimba?
Misangano yatiri kuita hatizi kuunganidze vanhu kuite misangano mikuru, asi tiri kupinde mudzimba dzevanhu madoor to door.
Tinombonzwa vemamwe mapato vachichema kuti vari kuvhiringidzwa kuita misangano yakadai. Imi hamusi kusanganawo here nedambudziko iroro?
Iroro ndo dambudziko ratinosangana naro sevana veZimbabwe, semapato anopikisa ipapa. Mamwe mameeting tiri kutoita zvachose takarindwa. Saka kwese kwatiri kutoenda ikoko tirikuesa vanhu mapoka mapoka. Kana vakusvike muboka rinodarike vanhu 50 tobva tavaplita kuti vaite 2 tipedza kuita mapoka anosvike ma38 kuitira kuti vasanyanye kuzowanda kuti vasazomanga rose maite musangano usina kuzivisa mapurisa.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare kubare kuMashonaland Central neStudio 7.
Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti hurumende iri kushishikana zvikuru nenyaya yenhau dzemanyepo kana kuti fake news dzinoburitswa pamawhatsapp nepafacebook vachiti itarisiro yavo kuti mutemo mutsva wecybercrime uchagadzirisa nyaya idzi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 muvulawai munguva pfupi yapfuura vamandi wanzira vakati bazi ravo rave pedyo nekupeta kugadzirwa kwemutemo wecybercrime vakati vanotarisira kuti mutemo uyu uchaendeswa kuparamende munguva pfupi inotevera. Vamandi wanzira vakati vanotarisira kuti mutemo uyu uchakwanisawo kutaura pamusoro penhau dzemanyepo kana kuti fake news muchirungu vachiti dzimwe nyika dzakadai seGermany dzatove nemutemo unotaura nezvenyaya iyi vachitiwo chinangwa chemutemo uyu ndechekuti vanhu vashandise internet zvakanaka.
Tikatasa muno muZimbabwe taona manyepo ari kuburitswa paindanet achisekuritwa kana kushambadzirwa paWhatsApp achishambadzirwa paFacebook kuti mauto achazenge achitora vanhu mabasa, mapurisa achazenge achitora vanhu mabasa. Dziri nhau dzamanyepo, vanhu voshungurudzika kutsvaga mari dzamabhazi kuti pamwe wanganowana mabasa ikoko, vosvika ikoko dzoonekwa dziri nhema. Izvozvo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvanga zvingoitika zvaakuda kuti mutemo uuye nokukasika kuitira kuti tiwane mutemo unochengetedza mashandisirwo akanaka eindaneti kuti vanhu vese vabatsirikane paindaneti.
Kuvepa kwemutemo wecybercrime kwakambokonzera mutauro munyika, vamwe vanhu vachiti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena, asi vamwe vachitiwo zvakakosha kuve nemutemo nechekuita nemhosva dzinogona kuparwa nevanhu vachishandisa makombiyuta neinternet. Vamandi wanzira vakati bazi ravo rakanzwa kubva kune vanhu vakasiyana-siyana pamusoro pemutemo uyu vakatiwo kana pane vanenge vasingagutsikane nemutemo uyu vanogona kuti izvi zvitaurwe paunoendeswa kudare reparamende.
Chakakosha chinodikanwa kana tichigadzira mutemo ndechokuti vese vane chokuita nomutemo uyu kana pane chinovabata vanofanira kunge vari kukokwa kana kuti vachikurudzirwa kuti huyai mutipewo mazano yenyu apa patadai apa munofunga kudii togadzirisa yatoti consultation process.
Nyanzvi mune zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko vaNigel Gambanga vanoti zvakakosha kuve nemutemo unotaura pamusoro penhau dzekunyepa pamwe nedzimwe mhosva dzingaitwe kuchishandiswa internet, asi vanoti kodzero dzevanhu dzekutaurirana pachena hadzifanirwe kumbunyikidzwa.
Nokuwedzera kukuita mhosva dzepaindanet kana dzepamakombiyuta dzecybercrime uye zvedambudziko refake news kana kuti nhau dzekunyepa, ndinoona kuti hurumende iri kuita zvakanaka nekugadzira mutemo uchazoshandiswa kubata mbavha kana ivo vanhu vari kutyora mutemo iyo yakadaro. Asi mukugadzira mutemo iyoyo hurumende inofanira kuziva kuti haifaniri kuzotadzisa vanhu kuti izo vazotaura zvakanaka vakasununguka paindanet iyo inonzi freedom of expression.
Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vanoshandisa nharembozha huri kuramba huchikura munyika, vanhu vakawanda kumaruwa vanonetseka nekubata masaisai enharembozha zvakanaka nekuda kwekuti kunzvimbo idzi hakuna mabase station akawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vanonzi vambomira zvose zvavanga vachiita kwechinguva chipfupi muBritain vachirangarira vanhu vakaurayiwa nokukuvadzwa nemusi wemugovera zvichitevera kurwiswa kwakaitwa muLondon nevanopfurikidza mwero. Ukuwo mapurisa aburitsa zita remunhu wechitatu akabatsira mukurwiswa kwakaitwa muLondon uyo akaurayiwa nemapurisa. Mapurisa aya anotiwo abata mumwe munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nenyaya iyi. Mapurisa aya anotiwo Yusuf Zagba uyo ane makore 22 ndiye anga asati adomwa achitizve Zagba chizvarwa chekuItaly asi mhuri yake yakabva kuMorocco.
Bazi rezvemitemo muAmerica raburitsa mashoko nhasi richiti rakasunga mushandi aishandira hurumende uyo rinoti akatumira mashoko asingabvumizwe kuburitswa pachena kusangano renhau dzepadande mutande. Mashoko aya aburitswa zuva rimwe chete apo vatori venhau veThe Intercept Vataura kuti vakanga vawana magwaro akachengetedzwa airatidza kuti bazi rehurumende yeRussia rakamboedza kuvhiringidza makombiyuta anoshandiswa kuvhota muAmerica.
Kambani yeZESA nasi yatanga kusangana nevamwe vemabhizimisi nechinangwa chekuda kutsvaga nzira dzekuwedzera mutengo wemagetsi munyika. Misangano iyi yatanga kuitwa muHarare uye ichitungamirwa nemunyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaPaterson Mbiriri. Ko, chii chaizvo chiri kupa kuti ZESA iti yave kuda kuwedzera mutengo wemagetsi iwo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka? Vakuru vakuru mubazi rehurumende vati kuti nyika isadzimirwe magetsi neEskom yekuSouth Africa, ZESA yave kufanira kubhadhara mari inosvika mamiriyoni 10 pamwedzi kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni 70. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge uye sachigaro webhodhi reZESA Holdings vaHerbert Murerwa vanoti mutengo wemagetsi unofanira kuwedzerwa kuti nyika isaite dambudziko remagetsi aya totanga kudzimwa-dzimwa mune dzimwe nzvimbo. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weZESA vaFulad Gwasira.
Chikumbiro ichocho chakanzwa rezvino timbomira chimirira murongo wakaitwa naconsulting ano akaitwa nevaa vanoregulata sekta yedu yemagetsi.
ZESA iri kuda kuti magetsi awedzerwe kubva pamasendi mapfumbamwe kana kuti 9.8 cents pa kilowatt kusvika pa14.69 cents pa kilowatt. Vaundenge vakaudzawo Dare Paramende neZuro kuti nyika iri kushaya magetsi nenyaya yekuti vanhu vari kuatenga nemutengo wakaderera zvopa kuti ZESA itadze kubhadhara zvikwereti kuEskom uye kukavhora basa yekuMozambique. Asi muteedzeri wemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kuwedzera magetsi hakuna zvakunobatsira nekuti agara achidhura kudarika dzimwe nyika dzose dzemusadhak.
Muno muregion rose ndo vanodhura kupfuura nyika dzose kune vanoita fanika zvemanufacturing. Chikuru chingadihwa apa kuti vadaro deva vadzikisa yatinoti isusu macosts avo, maadministration costs avo, deva traya kudzikisa izvozvo pasi ndozvaita nyore.
Vatiwo kuwedzera mutengo wemagetsi kuchapa kuti makambani akawanda avharwe.
Zvazviri izvozvo zviri kutodhura ende tiri kutoshaya mamakets okuwana nazvo, saka zvinotonge zvinotopamidzira kutiremera. Tinobva taremerwa zve. Zvinoratidza kuti kana makambani anda achitraya kuti vamwe atange patsva kuti arivhaivhike zvinotorema.
Asi vamwe vanoti nyaya yehuori iri kukanganisawo nyaya yekuti magetsi awedzerwe munyika. Vamwe vanopa semuenzaniso kupiwa basa kwekambani yava Wikne Ochivayo yeIntratech mukana wekugadzira magwenya emagetsi kuHarare Power Station, Munyati Power Station uye rimwe gwenya rinoshandisa zuva reGairezi kuGwanda. Rimwe basa riri kunzi harisi kufamba zvakanaka nderegwenya remagetsi redhiziri reDema Diesel Power Plant rakapiwa kukambani yeSakunda inonzi ine hama yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaDerek Chikore, mukoma waSimba Chikore, avo vakaroora mwana wava Mugabe Bona. Hatina kukwanisa kubata veSakunda asi vachivhayo avo vati tivatumire mubvunzo vati havo muchidimbu mabasa ekugadzira magwenya emagetsi anotora nguva yakareba uye vachitiwo hapana nyaya dzehuori mukupiwa kwavakaita basa iri. Patabvunza vaGwasira nezvemashoko ekuti ZESA inoita zvehuori pakupa vanhu mabasa vati havakwanise kupindura mibvunzo yakadai.
Handigoni kukomenta on their behalf, ini ndinogona kutaura nezveZESA chete.
Asi vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElias Mudzuri veMDCT vati nyaya yehuori iri kukanganisa mabasa eZESA zvakanyanya.
Collection method dzavo hadzaramba kubuda because pakaindodziswa mamita ayaya maprepaid vamwe havasati vamaona nazvino because vanotsvaka way dzokusevha vamwe vanhu vasiri kupuwa maprepaid mita kuti vayo magetsi mahara. Then three kune maisitishon dzavanhu vasiri kubhadhara.
Makambani ehurumende nevanhuwo zvavo vanonzi vane chikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete kukambani yeZESA.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvedunhu reAfrica muhurumende yeAmerica, amai Carol Thompson O'Connell vanoti mari yekurwisa HIV AIDS inopiwa Zimbabwe nehurumende yenyika yavo haisi kuzoderedzwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekuratidzwa muzinda wePopulation Services International PSI muHarare, amai Okono vati vari kutarisira kuti mari yerubatsiro iri kuuya pasi pePEPFAR yekurwisa HIV and AIDS mugore rinouya ichawedzerwa. Amai Okono vati wogore rino Zimbabwe yakapiwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora yekurwisa dambudziko reHIV and AIDS.
The United States, through the PEPFAR program, through USAID and our implementing partner here at New Start,
United States pasipechirongwa chePEPFAR nemamwe masangano atoshanda nawo vakapa madhora 150 million ichishanda kwemwedzi gumi nemiviri. Tiri kutarisirawo kuwedzerwa kwemari iyi muna 2018. Ndoziva kuti kwanga kuine mibvinzo yakawanda nenyaya yebhajeti reAmerica, asi tinokoshesa zvikuru chirongwa chePEPFAR nenyaya yedzeutano.
Amai Okono vatiwo vari kutarisira kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nenyaya dzezvematongero enyika kuitira kuti kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kufambire mberi.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Nyaya yehukama nehurumende yeZimbabwe ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvandisvitsa kuno. Hatisi kunangana nemunhu mumwe chete, asi toda kuti utungamiri hwenyika nehurumende vagadzirise zvematongerwo enyika neupfumi kuitira kuti tigone kunyatsodyidzana.
Amai Okono vati PEPFAR iri kushanda zvakanakisa nebazi rezveutano vakatiwo muonera pamwe wakakosha mukurwisa dambudziko reHIV and AIDS. Amai Okono vari kusanganawo nemasangano akazvimiririra pamwe nemakurukota ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Chirongwa chePEPFAR chakatangwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush munandira 2003 chiine mari inoita mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora ekurwisa HIV and AIDS, malaria nerurindi. Chirongwa ichi chakasimudzirwawo naBarack Obama apo vakaitwa mutungamiri weAmerica muna 2009. Asi zvichitevera kusarudzwa kwavaDonald Trump semutungamiriri weAmerica, masangano akawanda muZimbabwe angaotyira kuti rubatsiro runobva kuAmerica runogona kuderedzwa kana kubviswa zvachose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mochirongwa chedzi connection nhasi tiri kutarisa misangano yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevechidiki. Misangano iyi yakatanga svondo rapfuura vechidiki veZANU-PF vachiti vanoda kuti vaMugabe vatonge kusvikira vava kumakuva. Muri kuzvionawo sei izvi? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni tungamiri Nkomo.
Vechidiki vemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa vanoti vari kushamisika nevechidiki veZANU-PF vari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kufira pachigaro. Kunyange hazvo vechidiki vari kupikisa ava vachiti nyika yakatarisana nematambudziko makukutu nekutadza kutonga kwavaMugabe. Vechidiki veZANU-PF vakaudza vaMugabe svondo rapera pamusangano wavakaita navo kumarondera kuti ivo vaMugabe ingirozi yaMwari uye ndivo vega vanogona kutonga nyika. VaMugabe pachavo vakayambirawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavavhotere musarudzo dzegore rinouya. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe yadzoka, Maibuye iZimbabwe vaItai Machakaire vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vechidiki vakawanda vaneta neutongi hwavaMugabe.
Kungotaura kuita kwevashaya chako chako kutsvaka uta nemugate, hakuna wechidiki wakawanda vachiine ruimbo ba hurumende yavamugabe pamwe chete navamugabe vacho iko kusaka vaakutongoita uyo tsika yavatotanga iyoyi asi chokwadi ndechekuti hapasisini wechidiki vanoita nazi
asi kana tichitarisa uwandu hwevechidiki vakaenda kumusangano wavamugabe uyu hazviratidzi here kuti vechidiki vari kuvatsigira vamugabe
vechidiki vatinenge tichitaura paka tinenge tichisanganisira zvikoro zviri zvakakomberedza maronde zvakapfigwa vana vechikoro vakagondundurudzwa kuti vaende kumusangano ikoko nevashomawo vari mumaminda vanongomanikidzwa kuti handi handi asi hazvirivo kuti vari kutsigirwa ba
hanzi nevechidiki vezanu pf vamugave ngavatonge kudzamara vava kumakuva uko kuheroes acre muri kuzvionawo sei
izvozvo zvega zvinoratidza kuti mukuru uyu akakundikana kugadzirisa musara panzvimbo pachiine nguva saka izvozvi zvavakutotaura vationa kuti mukuru nguva yake yapera hapasisina uyezve zvinonge zvakuburitsa pachena kuti musangano iwoyuyu wezanu pf hapana anombokwanisa kunge ari anotungamira saka zvoreva kuti kufa kwavamugabe ndokupararawo kwemusangano wezanu zvinenge zvatopera
panyaya yekuti vechidiki vari kuramba vachida kutungamirwa nevanhu vakwegura zvinorevei izvi semaonero enyu
hakuzi kuti ndevechidiki uyu aitaura uyu haana kutaura achimiririra vechidiki wese ari kutaura akazvimiririra iye nechinangwawo chake chekudawo kungosimudzirwa kupiwawo zvigaro chete sekuti iye wacho akataura aine rutsigiro rwetingati akapiwa nevechidiki wakawanda hakuna ba izvozvo
vaitai machakaire ndivo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe yadzoka amaibuye izimbabwe vanga vachitaura vari parunare muharare namutungamiri mukomo westudio 7
yasvika nguva yekuti tichienda kuna marvelous muhlanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri vestudio 7 pafacebook
panyaya yezvakaitika kulondon muunited kingdom kupera kwevhiki uko takaona vamwe vachishayika pamusoro pezvakaitika palondon bridge chimwe chizvarwa chezimbabwe chaticho chinoda kuzikanwa nezita rekuti amai priti chinotipa maonero achiri kuita zvinhu ikoko
kunongotyisa kufamba because hauchaziva kuti unobatwa netsaona pakaita sei pese pese unenge uchingofamba uchingofunga kuti nhasi ende wakungofungira munhu wese waunenge wangoona wakungofungira kuti nhasi uyu munhu uyu angapita kutitindukira uyo akapita kutitindukira saka zviri kutyisa hazvisi kumbonaki kuri kutyisa nenyaya yekuti hauri kuziva kuti munhu wari kufamba naye kana wakagara naye next mupublic transport ari kufungei ende anei ende chinonyanyotyisa ndechekuti chero dai uri kufamba murodhi chaimo vanhu vaakungokuataka ndozvaakutyisa izvozvo unogona kuatakwa nebanga anything kana pfuti kana chii saka ndozvinhu zvinongotyisa vanhu nese kunoko chero ukada kukungwarira kuita sei hapana haugone kana kutrusta munhu ari padhuze newe unenge uchingofunga kuti anytime vanhu vanoita se vanoatakwa ende tiri kunyanyotyisa ndechekuti nzvimbo dzavari kutageta senge muno mulondon kunofamba vanhu matourist why target matourist areas unenge uchitongofamba hana iri mumaoko
imi pakuenda kwenyu kubasa nezvimwewo maonawo zvakamira sei nhasi
unenge uchingofungira pane murume anga akagara nexmi anga akatakura zvinhu zvake zvekubasa but hauzombofungi kuti zvinhu zvekubasa vanhu vanga vachingomutarisa vachifunga kuti zvinogona kunge zvingori zvombo asi mapurisa ariko pandatokwira treni masikati anaye anga akatozara mutreni vachitomonita kungoona kuti zvinhu zvakamira sei
izvi ndizvo zvakataurwa nevatsigiri vefacebook page yevoa shona kana musati mafarira page iyi mhanyai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington
tinotenda marvelous sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato renpp amai mujuru vanoti ndivo chete vane mukana wakasimba wekuti vaitwe mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikisa
mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngaruvume votenderera nematunhu vachisangana nevatsigiri vavo kunyange zvazvo vari kutyisidzirwa Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia mina Gift Zube, munaudze chindebele.